Jeff Jones on the beat.
Tisagara irwa chukugara irwa chukuganga nwaku siva kuti kune vakarwa vakarwira nyika. Aiwa vana mai nana baba munoera. Tisagara irwa chukugara irwa chukuganga nwaku siva kuti kune vakarwa vakarwira nyika. Aiwa vana mai nana baba munoera.
Tiga funga bachi moyo amai. Tiga funga bachi moyo amai.